manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu ndira 25/2017
makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende inotadza kuwirirana nevashandi vayo panyaya yemabhonasi egore rapera.
Muchirongwa cheDiaspora Forum tiri kutarisa urongwa hwekukurudzira hurumende yeSouth Africa kuti iwedzere nguva yekugara zviri pamutemo kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa.
Hurumende inovhara makireshi asiri pamutemo muguta rechinoi.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzedare reparamende kubva kumapato ose dzinoti hadzisi kufara nenyaya yekuti kubvira zvakatanga kushandiswa mari yemabond notes gore rapfuura vezvitoro vave kuchaja mitengo yakasiyana uye vanotenga nemari iyi kana kushandisa makadhi ndivo vari kubhadhariswa mari yakawanda. Nengo idzi dzinotiwo kunyange hazvo hurumende nereserve bank of zimbabwe vakati mabond notes akafanana nemadhora ekuamerica izvi handizvo zviri kuitika. Ivan Chifera anotipanya inotevera.
Mumiriri weBuyera South vaJoseph Chinotimba veZanu PF vabvunza gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kuti sei hurumende iri kurega vanhu vachibirwa mari nevanhu vezvitoro nemabhanga.
Zviri raiti here kuti vanhu vabirwe vachitoona kuti anhu ari kubirwa swiping munhu otorerwa dhora 5 dhora pamusoro kubhengi macharges ekubhengi kana munhu akaswipa kubhengi anotorerwa 5 dhora then munhu akanyora RTG anotorerwa futi 5 dhora munhu akadhirowa cash anotorerwa 10 dhora munhu anotenga necash hapana chaanotorerwa zvareva here kuti kuswipa kwatakiita takachiitira kuti tibirwe mari.
Vafani munengami veMDCT vachimirira Glenview North vatsigirana vachinotimba vachiti hurumende yakangonyarara vanhu vachirasikirwa nemari.
Ndanga ndichida kuti minister vatitsanangurirewo maererano nemapurize matatu ava kuchajiwa mumashopu. Purize iri yekutanga iri purize yekuswipa kana chinhu chiti $100 unonzi swipe $100 kana une cash hard cash $100 chinhu ichocho the same thing chechinzi $90 kana une mabond the same thing futi ichocho chinenge ichinzi 120 which means tava nemapurize matatu ari kuitika panguva inei.
Asi vachina masavati vese vasina kubatwa zvakanaka nevezvitoro kana mabhanga vanofanira kuenda neumbowo hwavo kubhanga guru renyika.
Ndinoda kuti muno munditaure kuti kana zviri zvo zviri kuitika ndinowirirana naonarebo memba kuti mabhenga akuba endi izvozvo tichazvitsvitsa kuna reserve bank governor ndiye anosupervisa mabhengi kuti aongorore nyaya. Icho ndinokumbira honorable Chinotimba newamwari kusangana nenyaya dzakadaro kuti wakwanise kuenda kuna reserve bank governor wachiwapa proof yekuti musi wakati ndakatenga chingwa che $1 bhengi rakandichaja $5 musi wakati ndakando withdraw mari yakati ndikachajiwa $10 ndinokurudzirawa Chinotimba kuti wakwanise kuzviita izvozvo. Ndinokurudzira wose mhomho yeZimbabwe kuti kana paine zvakadaro endai kwagavhena mumupire shoko iroro ndokuti zvigadziriswe.
Asi nengo dzeparamende dzatiwo mukuru webhanga iri vaJohn Manguja havasi kubatika kuti vatsanangure kuti sei vemabhizimisi nemabhanga vasiri kutevedzera zvavakataura. Vachinamasa vati vaManguja munhu anooneka uye vachaita kuti vese vanoda kuvaona vakwanise kuvaona. Vatiwo bhiri riri kuvandudza mutemo wemashandiro ebhanga renyika iro ravi kuzewa neparamende richaranga vese vemabhizimisi nemabhanga ari kuomesera vanhu. Zvichakadai, mumiriri weHarare East vaTerence Mukupe vakumbira hurumende kuti irange vakomana vetimu yebhora yemaWarriors nekuvavharira muchitokisi chemasoja mushure mokunge vaburiswa mumakwikwi African Cup of Nations awo ari kuitwa kuGabon. Asi gurukota rezvemutambo vaMakosini Shongwani vati izvi hazvisi kuzoitika uye vavakumbira ruregerero kunyika yese nekutadza kwakaita maWarriors vakati vave kutogadzirira makwikwi eAFCON anotevera. Asi vamwewo vakaita savaInnocent Gonese vati hurumende yakaratidza rusaro nekupa maWarriors mari yakawanda chose apo vakaenda kuAFCON, asi ikanyima kana kupa timu yemaMighty Warriors iyo yakapiwa mari shomanana apo yakaenda kuAFCON yemadzimai pamwe nekuenda kuRio Olympics. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makurukota ehurumende anosanganisira gurukota rezvevashandi, gurukota rezveupfumi, gurukota rezveutano uye governor weReserve Bank of Zimbabwe vasangana nemasangano evashandi vehurumende nhasi kuti vazeye nyaya yemabhonasi egore rapera. Asi vapinda mumusangano uyu vanoti zvabuda pachena kuti hurumende haina mari. Mukuru wesangano reZim Tava Sifiso Ndlovu vaudza Studio 7 kuti pane zvinhu zvitatu zvaunzwa nehurumende asi zvakarambwa nevashandi. Chekutanga, hurumende inonzi yanga yati inoda kupa vashandi mastands semuripo. Chepiri, hurumende inonzi yazoti inoda kupa vashandi mabond notes anopiwa vemabhizimusi asi pasina kujeka kuti zvinozofambiswa sei. Chekupedzesera, vanoti hurumende yanga yati inozokwanisa kupa vashandi muripo wezvikamu makumi mashanu kubva muzana asi ichibhadharwa kwenguva yakareba.
Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakambozivisa kuti mari iyi hapana, asi mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakati vanoda kuti mari iyi itsvagwe. Nenyaya yekusawirirana uku, rimwe sangano revarairidzi reRural Teachers Union of Zimbabwe rati rave kuronga kuratidzira. Hatina kukwanisa kubata vaChinamasa kuti tinzwe divi ravo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro wesangano revashandi reApex Council amai Cecilia Alexander avo vati nhasi hapana kuitwa sungawirirano.
Tanga takatarisira kuti tiri kunotaurirwa kuti tichazenge tichiona bhonasi rini, asi zvatasangana vaChinamasa vativudza matambudziko avari kusangana navo mune zvokuita nezveupfumi uye vachiti ndosaka vasinazokwanisa kutipa bhonasi redu ra2016 mugore ra2016. Vauya neurongwa hunokwana hutatu hwakasiyana siyana. Paurongwa ihwoyo vanga vaida kuti tisarudze neurongwa uhwu pa3 wacho hwatinogona kuti uyu ndo mabhadharo hwatichazoda kutipa bhonasi. Asi tatarisa urongwa ihwoyo taona pasina unozonyanyisa kubatsira mushandi pane urongwa hwavauya nahwoyo. Saka isu tabvongoramba takamira pakuti tiri kungotarisira kuti tichawana bhonasi redu iri mari sezvavanochiita makore ose. Saka ndopakataurirana tikasvitana. Asi ivo vazoti vachambonotarisawo, handizoti zvavachanoonawo saidi ravo rehurumende vachange vachinodini, asi isu tanga takamira ipapo pakuti tinoda bhonasi redu inke. Saka tiri kutarisira zvakare tazovirirana kuti tatisangana nemutatweni usvatwendiwo tiri kutarisira kuti pamwe vachauya vaine umwe hurongwa hunenge huri nani.
Asi muchiine chivimbo here chekuti mari dzebhonasi idzi dzinouya kana vachiti hurumende mutoro unenge wairemera?
Vanotaura kuti mutoro wavaremera. Asi chinoitika ndechekuti nyange mutoro waremerwa hurumende hauremere hurumende yoga, hurumende yevanhu nevanhuwo futi vakaremerwa kunyanya macivil servants edu. Vamwe vakatoendesa vana kuzvikoro vachitarisa kuti pana yabhonasi vangu ndezvebhadhara school fees. Ndozvo zvatataura kuti vakanonoka kutiudza kuti zvemamirira zvakaita nekuti nezvikatarisa patova muna2017 asi tichiri kuti hausva bhonasi ra2016. Urongwa hwekusangana hwakanaka chaizvo. Asi unoda kutivawo pachine nguva kuti kuti tese tikwanise kuzvigamuchira tichiona kuti tobatsira sei. Asi zvinhu zvikazouya vanhu panguva yavanenge vatarisira mari maakaunti navo zvinhu zvinonika. Nyangwe isu sera miririri hatigoni kuzokonfirma vanhu kuti ndiwo zvekutaurwa kuti unoenda ina mari nekuti munhu anenge atotarisira mari iyoyo kuti ndotoita kana nhasi kana mangwana chaio.
Sachigaro wesangano revashandiri Apex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare.
Kanzuro yeguta reHarare yapa masimba kumahofisi ayo ekumatunhu ekuita mabasa akasiyana-siyana akazvimirira. Meya veguta reHarare vaudza vatori venhau nhasi muHarare kuti zvichaita kuti matambudziko evagari agadziriswe nechimbi-chimbi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau, meya weHarare vaBernard Manyenyeni vati kupa masimba kumahofisa vakasiyana-siyana kunotarisirwa kuvandudza mabasa ekanzuru uye kuti vagari venzvimbo dzakasiyana-siyana vawane rubatsiro pedyo navo.
Titatora guta tikarotsemura-tsemura zvita zvikamuri zvisere kuti zvese zvekudiwa nevagari zviwanikwe maofisis iwayo anenge ari muzvikamu zvisere zvatawana. Uku nekuku nekuku vanenge vaine vanenge vakamirira kuita zvemarara kugadzira kuputika kwemvura nezvimwe zvakadaro zviri munharaunda yezvizozo nzvimbo sere. Pane zvazvanga zviri kare zvekuti chese chese changa chichidiwa kuRowan Martin, kuCleveland, kunenyere, kuworkshop taakuti mozvionera munharaunda.
Vamanyenyeni vati Harare yadimburwa muzvikamu zvisere uye chikamu chega chega chichange chichizvichengetera zvikamu 25 kubva muzana zvemari inenge ichibhadharwa nevagari vemunzvimbo idzodzo kuitira kuti vashandise munyaya dzebudiriro. Vatiwo vashandi vekanzuru vese vari kubhadharwa mari yakawandisa vachadzikisirwa mari dzavanotambira kuitira kuti kanzuru igone kuita mabasa ayo zvinogutsa vagari.
Saka isusu wose kanzuru tatowe zvinezvi mudanho rekuedza kuona kuti timbotarisa kuti mari dzidu dzatokutambisa vanhu tingadzigadzise sei dziendewo pane mwero. Nekuti kuwanda kwemari iyo kuri kuti titadze kuita basa rinenge tarisiwa nevagari chekutanga. Chechipiri chikuti titadze kubhadhara ivo vashandi vacho mari yacho vanofanira kuvachiona iyo. Saka kuvashandi tokumbira kuti vanzwisise kuti dambudziko rekutadza kuvabhadhara mari nenguva yakafanira painofanira kunge ichipinda mumaakaunti mavo riri kukonzerwa nekuti mari yacho yatiri kuvapa yakawandisa. Ende hatisitaura vakurukuru vega, mushandi wese ari mukanzuro ngaanatsotarisa aenzanise mari yake neyemumwe aishandawo basa rimwe chetero kune dzimwe nzvimbo.
Vakafanobata chigaro chemunyori wekanzuro yeHarare amai Josephine Ncube vati kanzuro ine zvekushandisa zvinokwanirana nedanho ravatora.
Zvekushandisa zvatinazvo zvinokwana kuti tizviendese mazona ataisa anokwana 8. Taisa 8 nekuti tatotarisa kuti zvatinazvo zvi. Pane zvimwe zvatiri kuti zoni regarega rinofanirwa kunge rinazvo.
Mumwe mugari weMaharare vaNigel Kadau vanoti vafarira danho ratorwa neguta. Asi vakurudzira kuti dai mari ichapiwa zvikamu zvapatsanurwa izvi yawedzerwa.
Tafara chose ine zvatwa nekanzuro achipatsanura zoni rimwe nerimwe. Asi tinoti dai mari iyoyo yavaita 25% yavapa zoni rimwe iriyo yatorwa nekanzuro. Ende 75% yapiwa zoni rimwe nerimwe. Zvaigona kubudira zvakadaro. Nokuti tikatarisa mamirira akaita zoni rimwe rimwe munofambira mvura iwo mubhagwa wedu hazvina kumira mushe. Panotoda mari yakati wandei.
Kanzuro yeHarare iri kuoneswa pfumvu nevagari vayo avo vari kuipomera mhosva yekudya mari inobhadharwa nevagari asi pasina budiriro iri kuitwa. Pari zvino guta reHarare riri kurwisana nechirwere chetyphoid uye vagari vanoti kutadza kuchenesa guta kuri kuitwa nekanzuru kutakura marara pamwe nekupa vagari mvura yakachena ndizvo zviri kukonzera zvirwere zvemudumbu izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mm. Makatirira kune penyuro yevanhu ye Studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC.
Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Munokwanisa kugunzwa Studio 7 pa channel Zim muchishandisa decoder redu reWizTech kubva na 7 PM kusvika na 9 PM.
Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na 11 PM kusvika 1 AM. Kana muri pa WizTech tsvagai channel yakanzi CHZM.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru muSomalia vanoti makumi evano vaurayiwa kana kukuwadzwa nhasi chitatu apo varwisi veAl-Shabaab varwisa imwe hotera muMogadishu vachishandisa motokari mbiri dzine mabambu pamwe nepfuti. Mukuru wedivi rekubatsirwa kwevanhu muMogadishu, Dr. Abdulaki Abdirahim, vanoti zvikwata zvevarapi zvatora mitumbi yevanhu makumi maviri nevasere kusvika pari zvino.
Vakuru vakuru muhurumende yeAmerica vakawanda pamwe nenyanzvi munyaya dzekupinda nekubuda kwevanhu vanoti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kugadzirira kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekuvaka mudhuri murefurefu kumuganhu wenyika yavo neMexico uye kumboisa mutemo unomborambidza kubvumidzwa kwevamwe vanhu kupinda muAmerica.
Hurumende yeIraq inoti mauto ayo atora zvizere guta riri kumabvazuva kwenyika iyi reMosul kubva kuchikwata cheIslamic State mazuva anodarika zana kubva pakatanga kurwisana pamusoro peguta iri muna gumi guru gore rapera.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika, zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa nezvechikumbiro chakaiswa nemasangano anomirira vana veZimbabwe vari muSouth Africa chekuti hurumende yenyika iyi iwedzere upenyu hwemagwaro eZimbabwe Special Permits ayo ari kutarisirwa kupera kushanda musi wa 31 zvita gore rino. Vamiriri vemasangano aya vakasangana negurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaMalusi Gigaba svondo rapera, asi vaGigaba vanonzi vakati vanoda nguva yekuti vambofunga nezvazvo.
VaGigaba vanonzi vakati vachatarisa zvose zvinokodzera kuongororwa mukugadzirisa kwavachaita nyaya iyi. Kuswedera kwemazuva ekupera kushanda kwemagwaro aya kunonzi kwave kupa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvingangosvika mazana maviri ezviuru zvakawana magwaro aya zvitadzi kugadzikana sezvo pasina anoziva zvinozoitika kana zvita adarika. Asi vaGigaba vakakurudzirawo vana veZimbabwe vari munyika iyi kuti vagadzirise ugaro hwavo kuburikidza nekutevera nzira dzose dzinokwanisa kuita kuti vava nemagwaro kuitira kuti vasazodzingwa munyika iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Hongu, tiri kuzama nepatinogona napo pose kuti tinge tichitaura nehurumende yeSouth Africa kunyanya na Minister Gigaba. Pamusoro pekuti vagari vari muSouth Africa vari zvizvarwa zveZimbabwe avo vai vapuwa magwaro ekugara muSouth Africa anonzi Zimbabwe Special Permit vange vachiwedzererwa apo paanopera kuti vange vabvumidzwe kuti vange vachigara zvekare vapuwa mumwe mukana kuti vai vapuwa 4 years zvekuti vange vachigara muSouth Africa. Zvakaita saizvozvo Minister Gigaba pari zvino vakataurawo kuti havana position yavati vanayo pamusoro pekuti maZimbabwens ange achiwedzererwa ugaro hwavo muSouth Africa.
Saka muri kutarisira kuzosangana navo zvakare riini?
Havana kutaura kuti tinge tichizosangana zvakare riini, asi iye vakangotizivisa kuti pari zvino handina urongwa hwatinoda nahwo pakuti vagari vekuZimbabwe vadzokere here kumusha kana kuti vatangidze patsva kuita vachiita mapemiti anongoitwa nemunhu wese kana kuti vangawedzererwe paZimbabwe Special Permit vawedzererwe ugaru. Asi isusu tichazama kuti tirambe tichisindira mberi kuti kana zvichigona kana kubva kuti zvarambisisa zvachose vapuwewo mukana wekuti vange vachidzokera havo kuZimbabwe, asi vambopuwa mumwe mukana wekuti vange vachigara ingave gore kana makore mairi ekuti vange vachigona kunge vachigadzirirawo kudzokera.
Zviri kutambirwa sei nevana veZimbabwe vari kutarisirawo kuti magwaro anogona kupera kushanda muna zvita wegore rino?
Zvinhu zviri kubata mwoyo weruvazhinji sekuti nguva yareba. Saka tarisa tinoona kuti vakambotanga vapuhwa imetenit yavakapuhwa muna 2010 kubvira muna September musiwa 26 September vanhu vakapuhwa matenit 2010. Unoona kuti ipa pane makore 4 uye vakazowedzerwa mao makore 4. Saka vanhu kana munhu anga agara 8 years ari munyika kuti uzotanga kuti waakuenda kuZimbabwe, vamwe vanenge vasina kana pekutangira.
Tinozwawo pane shanduko itsva munyaya dzemavhiza vanenge vachishanya kupinda muSouth Africa. Mungatiudza kuti zvii zvashanduka?
Hongu, ruzhinji rweZimbabwe tinoziva kuti vana veZimbabwe vanga vachiita dambudziko rekuti kana vasvika pabhodha reSouth Africa vanga vachizowanika dzimwe nguva vachikudzwa kunzi mazuva avo 90 ainge akwana. Saka pare zvino kubva musi wa 16 January 2017 takakwanisa kuwanikwa pachigadzirizwa mashure mekunge tataura nehurumende yeSouth Africa kuti zvanga zvikonzeresa hori. Saka chemo chedu chakanzwikwa zvikanzi Zimbabwe yapinda mubandiko rimwe chete nerezvimwe nyika zvakaita sanike ana Britain kuti vanokwanisa kugara muSouth Africa mwedzi mitatu 90 days vobuda. Vanokwanisa kuzve kuzodzokera vogara maimwe mwedzi mitatu zvekare. Saka zvinhu izvi zvikutifadza zvikurusa kunyanya isusu veCross Border Traders Association sekuti vabereki vanga vadzinguva vachikwanisa kutowanikwa vachitoramidzwa kupinda kuti vanohodha zvinhu zvavo vachinzi mazuva avo ainge akwana.
Vanga vari mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vana veZimbabwe vari muSouth Africa reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muSouth Africa makare neStudio 7.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutipata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizdig kubva pa 9 pm kusvika 11 pm. Kana muri pa Wizdig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaindernet pa www.channelzim.net.
Vashandi vebazi rezvedzidzo pamwe nemapurisa vafamba vachivhara zvikoro zvevana vadiki zvekireshi kana kuti early child development schools, hurumende ichiti zviri kushanda zvisiri pamutemo. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vashandi ava vanga vachivharisa zvikoro zvanga zvisina mvumo kubva kubazi rekanzuro rinoona nezveutano pamwe nemvumo kubva kwavari. Kanzuro inofanirwa kupasisa zvikoro izvi kana vagutsikana kuti pane zvimbudzi zvevana vadiki, pane pekubikira, pane hutano uye kuti nharaunda yakachena here. Vebazi rezvedzidzo vanoona kuti vadzidzisi vevana ava vane magwaro akakwana here ekugona kudzidzisa, pane nzvimbo yevana yakafaranuka inotambira vana uye kuti vana havana kuwandisa here zvichienzaniswa nevadzidzisi kana kuti teacher to child ratio. Mudzidzisi mumwe chete anofanirwa kunge achidzidzisa vana vatanhatu. Asi varidzi vezvikoro zvevana vadiki ava vanoti zvinodikanwa kuti munhu aite kuti apiwe rezinesi nekanzuru pamwe nebazi rezvedzidzo zvakawandisa. Mumwe muzvinachikoro asingade kuzivikanwa sezvo achityira kuzonyimwa rezinesi uyo ari mubishi rekutsvaka rezinesi, anoti madhora mazana mashanu nemakumi matanhatu inobhadharwa kukanzuru pagore yakawandisa. Mumwe mudzimai ane chikoro mumusha weruzhinji wecherima anoda kuzivikanwa nezita rekuti Chera, anoti zviri kudikanwa nebazi rezvedzidzo zvinonetsa kuwana. Chera anoti chinonyanya kugumbura ndechekuti zviri kudiwa nebazi rezvedzidzo zvinhu zviri kutadzwa kuitwa nezvikoro zvehurumende.
Zvavanoita ka vanoti ivo vanoda maqualifications, they need maqualifications edu isusu ema teachers nema other staff members. Wobva vati ivo vanoda mahealth reports, it's okay to approach some health reports. wobaba site site vanoda site bid pamba vepa church neve mau vatori disadvantaged vanotaura kuti hatisikuda kuti murani center pa church.
Chera anoti zvikoro zvevana vadiki zvinofanirwa kuwanda sezvo vana vari kuzvarwa zuva nezuva. Chera anoti vadzidzisi vavo vane rudo kuvana kudarika vadzidzisi vezvikoro zvehurumende izvo zviri kukonzera kuti vabereki vaunze vana vavo kuzvikoro zvavo.
Nenyaya yekuti dzimwe dzenguva tikateka this age group yeECDA tutara vana vari between 3 and 5 years. Vana vanotoda maximum care. For which my government teachers ka and vanenge maybe vari tuka kuti mentor na student. Those people, frankly speaking, avana love kuvana vadiki. They are just there for the job.
Asi mushandi webazi rezvedzidzo achitungamirira nzvimbo yemakonde inosanganisira Chinoi vaPeter Nizira vanoti havabvumidze zvikoro zvevana zvisina mvumo kudzidzisa kana vasina mapepa akakwana. Vanizira vanoti vana kana vave kuzvikoro vave vana vehurumende nokudaro hurumende inofanirwa kuona kuti vana ava vadzidza sezvinodikanwa nemutemo wezvedzidzo. Vanizira vanoti vose vasiri kuda kutevedzera mutemo vanhu vari kuda kuita mari vachishandisa vana vechikoro. Pazvikoro gumi nezviviri zvabvakachirwa neStudio 7 nhasi, zvitatu chete ndizvo zvine marezinesi uye vana vanodarika mazana matatu vadzoserwa kumba mushure mekuvharwa kwezvikoro zvavo. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa kurudziro iri kuitwa nemasangano ezvisvaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa yekuti hurumende yeSouth Africa iwedzere nguva dzeZimbabwe Special Permits.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp panhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318.
Zimbabwe ne Tanzania tiri kufamba mamaya inzwa diamond ashudaida
una diamond diamond
wasabi wasabi oh 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 oh
oh oh oh oh
oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Muga kunge njanjisa inini handijagoni kuzauma moyo kunge njanjisa aha tali tudamuga kunge njanjisa inini handijagoni kuzauma moyo kunge njanjisa tali ugasunza masubatira watora mari
oh my mama
oh tali
yeah
anamira mira ndewe yabanji ani
Sikitikitai, napata macho na kiona Yeni nio sipitai, wakati kwako nafona Napenzi sisuruani, semeki chanwa taishona Dio chonde tafadhali, sinyeke mipa ikanchoma Wakaja wa magari, na nyumba za kifari Wakalamba asali, kanyaja doro Wepaja mikidali, chipsi kachumbali Wanini sa ugali Si jazwa di foro
Tendelera Waka mwaka pesa kisa fiyo
Stimu kira
Waka mwaka pesa kisa fiyo
Tumana pisa chavi
Waka mwaka pesa kisa fiyo
Tendelera
Waka mwaka pesa kisa fiyo
Na kukambo watora mari kubva kuna Japriza na Diamond. Taba tashuka kumagumo yechirongwa chedu. Sezongo ya idea pera rikati mbotara samusuri na ushakare.
Hurumende inokundikana kuwirirana nevashandi vayo panyaya yemabhonasi yegorera pera.
Muchirongwa chediaspora na 8 nhasi tiri kutarisa urongwa hwekurudziro iriku piwa ni masangana anomirira vana veZimbabwe vari muSouth Africa yekuti hurumende yeSouth Africa iwedzere nguva yekuti vakwanise kugara munyika izviri pamutemo pachishandiswa mutemo weSpecial Permit.
Hurumende inovharisa makresha asiri pamutemo muchinoi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka here mufaro. Ndine wenyu Jonga Kandemiri.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Tungamiri Nkomo munhau dzechindebele.